Nyanzvi dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemutengo wemafuta edhiziri neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA mukupera kwesvondo kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwirewo sezvo dhiziri chiri chimwe chezvinhu zvakakosha mukufambiswa kwemabasa kubva kumakambani zvichienda kuzvitoro kusvika zvasvika kuvatengi. Imwe yenyanzvi idzi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mutengo wedhiziri wakakwidzwa zvichibva pakukwidzwa kwakaitwa mutero wekupinzwa kwedhiziri munyika negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mubhajeti ravo ra-2021 ravakaparura mwedzi wapera.
Mutengo wemafuta edhiziri wakwidzwa zvichibva mukukwidzwa kwakaitwa excise duty yedhiziri pa 2021 national budget akaparwa naminista wefinance Professor Mthuli Ncube wakakwidza excise duty yedhiziri ne 5 cents from 25 US cents per litre kusvika pa 30 cents per litre. Zvichaitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu zvakawanda inge ichikwirawo nekuti mafuta edhiziri anoshandiswa mukugadzirwa kwezvinhu zvakawanda even mukufamba chaimo michovha mabhazi. Saka zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose izvozvo inge chikwiro zvakare zvoita kuti nyaya dzeinflation dziya dzirambe dzichikwira.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro pamwe nevanoita zvekutenga nekutengesa reZimbabwe Confederation of Retailers vaDanford Mutashu, ava vanoti kukwira kwemutengo wemafuta edhiziri uku kunotsimbirira kufamba kwebhizimusi, izvo zvinozoita kuti muzvinabhizimusi akwidzewo mitengo yezvigadzirwa nezvitengeswa.
Pose panokwira mutengo wedhiziri nepeturu tinotarisira kuti zvinhu zvinokwanisa kunge zvichizokwirawo nekuda kwokuti zvinhu pazvinogadzirwa zvine kwakawanda kwazvinofanira kuenda zvichitakurwa nemarori nedzimotokari dzakasiyana-siyana. Uyewo tinotarisa kuti peturu nedhiziri zvinokwanisa kutsimbirira kufamba kwakanaka kwemabhizimusi kana mitengo yacho usina kuterama uyewo kuwanikwa kwacho kuri kunetsa, asi panguva ino chatati chifarira ndechekuti zvanga zviri kuwanikwa.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vanoti dambudziko nderekuti kukwira kwezvinhu zvose kunorasirwa kumushandi pamwe nevarombo, zvekuti zvimwe zvacho zvinozokwidzwa mitengo zvakaita senyama nezvimwe zvekudya uyewo mari dzinobhadharwa pamatolgate zvatokwidzwa zvakanyanya, asi mari inotambirwa nemushandi isina kukwidzwa.
Tinoziva kuti pese panokwira mafuta ekufambisa dhiziri kana petro vashandi ndivo vanonyanya kutsimbirirwa. Neruzhinji rwenyika varombo ndivo vanotambudzika nokuti mitengo mizhinji ichakwira zvichienderana nokukwira kwaita mafuta, uyezve zvimwe zvinobva zvakwira zvakanyanyisa kupfuura kunyange kukwira kwaita mafuta ikoko. Saka inhamo yatatarisana nayo.
VaMutashu vanoti sana muzvinazvitoro vari kunyunyuta uye vachada kunzwisisa kubva kuhurumende kuti sei mutengo wedhiziri wakwira izvo zvinhu zvanga zvakagadzikana zvichitevera kuparurwa kwomusika wekutengeswa kwemari yekunze.
Mukatarisa chinangwa chekukwidza mutengo wedhiziri waitwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority neZERA kunonyunyutisa, uyewo tichada kuti vanga vachitsanangurira nyika kuti chikonzero ndechipi vakwidza mafuta edhiziri panguva ino musika wanga wakaterama.
Asi gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vanoti vane zvinyunyuto vanoziva nzira dzekusvitsa nazvo zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Vazhemu vanoti kukwira kwemutengo wedhiziri kwakakonzerwawo nekukwira kwemitero.
Ivo kana vachinge vaine masubmissions avanenge vachida kuti vaite approach, kune nzira dzakawanda dzavanoda kuti vaite visit, but mataxis ndo akakwira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kana mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira zvichaita kuti hondo yegurukota rezvemari vaMutuli Ncube yekurwisana neinflation ishaye basa.
Shuviro neshungu dzavaNcube dziya dzekuti inflation inge ichidzika dzinokwanisa kuzoramba dzingori shuviro netarisiro, nekuti kukwira kwemutengo ndo kunokwidza yatingati inflation. Zoreva kuti kurwisa kwavari kuda kuita inflation kunenge kwakutorwisawo nehondo yemuseve pachida zvigwagwagwa nepfuti dzine simba.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakakwidza mutengo wemafuta ediziri nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kubva padhora rimwe chete rekuAmerica parita kuenda padhora nemasendi gumi nemapfumbamwe parita kutanga musi wa5 mwedzi uno. Izvi zvinonzi nevakawanda zvichakanganisa gadziriro yavo yezororo rekisimusi negoredzva izvo zvadai kugogodza pamisuo yavo.